mutongo wabva kudare tinogamuchira. Zvakare ndipo patinotaura kuvanhu kuti aiwa, kana tichitaura kuti tinomirira vanhu, tiri kugwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa. Saka izvi zvataurwa nedare rekuHouten North, ndicho chokwadi chinoratidza kuti minista havana kumbofunga, vakangotora zvavo zviri nyore kuti vangaita chero chii chavanoda, asi vakakanganwa kuti South Africa inyika inobumbiro rezvemitemo inonzi constitutional democracy, zvekuti kana munhu achinge atora decision yasinogona kuendeka kukoti, yotariswa kuti yafamba nenzira dzakafanira here.
Tinoona kuti mutongo uyu uri kutaura kuti nyaya iyi inofanira kunge ichinzwikwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Munotiwo nenyaya iyo?
Chaizvo chaizvo, pane mitongo miviri. Umwe ndewe Helen Suzman, nokuti makesi acho anga akati wandei. Umwe ndewe Zimbabwe Immigration Federation. WeZimbabwe Immigration Federation nekuti yanga ichiri interim order, zvinoreva kuti chipumbiro chenguva shomanana. Ndiyo inoti zvinoreva kuti pamwedzi gumi nemiviri inotevera pagore, vanofanirwa kunge iyo nyaya chaiyo chaiyo vanoda vange vaiendesa kukoti. Asi mutongo wekuHelen Suzman nekomsa unoti iyo zvakare nyaya iyi inodzoserwa kuna minista, kuti minista havana kuita chaizvo chaizvo vaifanirwa kuita. Saka ngaidzokere, vanotanga patsva purosesi yese inoreva kuti vanofanirwa kutaura nevanhu vakashungurudzirwa kodzero dzavo, nevamwewo zvavo nevane interest nenyaya yacho iyoyo. Saka mitemo yacho miviri yese inopa gore kuti pange paine chimwe chinoitika.
Tingaonawo here iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza nebazi iro remukati menyika vachipikisa mutongo uyu kumatare?
Chero vakaupikisa, pane mitongo miviri. Kuti vapikise miviri vaende kuSupreme Court of Appeal vangazviita zvavo. Asi chatinoona ndechokuti, chekutanga, mutongo uyu unotoenda kuConstitutional Court, nepekuti wakataura kuti in terms of legality section 1C yeConstitution, obumbiro remutemo, zvavakaita hazvisi pamutemo. Saka kana vakaiapila zvinongowedzera nguva chete. Asi iyo decision yavakatora yatosvika pachinguva chokuti minista vagare pasi. Uyezve zvandinoda kutaura zvokuti minista avakava pane nyaya iri kukoti dzatiri kutaura izvozvi, ya-2017 yakaitwa nemuna Zoine Rice, pavakatadza kuchinja mutemo we-Section 34 1BMD ye-Immigration Act